manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 6/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini dini jonga kande miri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kondi Musanga uyo akaita mukurumbira nenyaya dzemitambo pamwe nemafirimu uyo akavamba Amakos Theatre Production anoradzikwa kumusha kwake kuLupane vatauri vakawanda vachichema-chema kuti sei asina kuitwa gamba renyika. Bato reCitizens Coalition for Change rinoita mabiko ekupemberera kukunda musarudze mabi-election kwenhengo yaro mumusha weGlen Norah. Sangano reFema and Early Warning Systems kana kuti FuseNet rinoti kutarwa kwemitengo yezvinhu nemari yekuAmerica kuri kutadzisa kuti vakawanda vakwanise kuwana chikafu zvoita kuti vamwe vashandise zvipfuwo pamwe nezvirima nezvirimwa mukuwana kuti vawane zvakawana zvavanenge vachida kudya. Indiwe mingwe emisore na uzeru za nasi, chibwa kuno ku Studio 7, iri mu Washington DC. Kondi Musanga, uyo akaita mukurumbira nenyaya dzemitambo, pamwe nemafirimu, uyo akavamba Amakos Theatre Production, aradzikwa nasi kumusha kwake, mubukure, shabula, kumachia wodi kuLupane. Kunyanga hazvo hurumende yakabatsira nekuigwa kwake vatauri vakawanda vataura pakuonekana nanyanduri uyu vanonzi vanga vachichema-chema kuti sei asina kuitwa gamba renyika. Kondi akashaya nemusi wemuvhuro svondo rino ave nemakore 64 ekuberekwa uye asiya mhuri inoita mudzimai nevana vatanhatu. Sangano reFema and Early Warning Systems Network kana kuti FuseNet rinoti kutarwa kwemitengo yezvinhu nemari yekuAmerica kuri kutadzisa kuti vakawanda vakwanise kuwana chikafu zvoita kuti vamwe vashandise zvipfuwo nezvirimwa mukuwana zvavanenge vachida. Mugwaro rinotarisa mamiriro enyaya dzechikafu rinobata chikunguru kusvika muna Gunyana raburiswa nesangano iri. FuseNet inoti nekuda kweizvi ruzhinji rwevanhu zvikuru kumaruwa rwoyo kushandisa nzira yekuchinjana zvinhu zvakaita sechibage nezvipfuwo kuti vakwanise kuwana zvimwe zvavanenge vachida asi vasina mari. FuseNet inotiwo nekuda kwekuoma kweupenyu nekukwira kwemitengo yezvinhu vakawanda kumaruwa vave kurarama nekutengesa zvinhu zvakaita semidziyo yemudzimba, kurima miriwo, kune vanenge vachiwana mvura uye kuchera zvicherwa. Asi richiti hakunawo zvakare tarisiro nekuda kwezvininga mpinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushomeka kwemisika yekutengesera zvirimwa izvi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kana gurukota rezvekurima kuti tinzwe divi rehurumende. Asi hurumende yagara zvayo yazivisa kuti hakuna munhu achafa nenzara sezvo yakaisa urongwa hunodzivirira nzara munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care vaForbes Matonga.
Itokwadi kuti upenyu huri kuenda huchioma iya yamunoti disposable income yevanhu wozvavo kunyanya muno mareserva matigere apasisina yanetsa. Zvino zvine dambudziko rekuti zvinostripa maassets avo uye zvinostripa nyika maassets ayo. Nepamusana pekuti zvazvinoreva ndezvekuti nyaya yebarter trade haisiri fair. Ndosaka takanga tazointroducea emoney economy. Nepamusana pekuti kuti uone kuti uremu hwemombe nezvinhu zviri kunzi ndiri kukupa kana kuti uremu hwembudzi nezvinhu zviri kunzi ndiri kukupa hazvienderani kunyanya munhu aakuziva kuti munhu ane nzara. anenge ari panzara ane disadvantage. Saka as a result of that, vanosipa ikonomi yedu kubva kwemaassets aya akaita sezviwanikwa zvinenge mombe. Isu tagara tanga takanganiswa nana January disease nezvinhu zvakadaro. Saka munhu ari paruzevha ari panguva yakaoma.
Zvingagadziriswa sei izvi mufundisi Matonga?
Kugadziriswa kwazvo kunonoti nesei, asi tiri kufungidzira kuti nyaya yekungoti vanhu vemunyika medu kunyaya vaakuda kubatsirwa nemamwe mazano ekudiversifya ikonomi. Munochizoona kuti kungomira neikonomi yekurima munyika medu munomumu zvaakuda kuenda zvichinetsa, nekuti matambudziko acho tichitarisa zvana climate change, tichitarisa zviri kuitika izvi, ikonomi yekurima yekumirira mwaka wekurima icharamba ichinetsa.
Ko, muri kuona hurumende iri kuita zvikuru here kubatsira vari kutambura ivava, tichitarisa zvikuru vekumaruva ivava?
Of course, uchiteerera pamablueprints avo akafanana nana Vision 30 nevakadaro, zvinoratidza kuti vane chido. Asi ndofunga kuti tine padambudziko rekuti tioda kuti tigadzirisane paideology, yekuti ideology yatiri kuteedzera ndeipi. Ideology yekuti tifambe hurumende iriyo inodriva economy inenge isinganyanyoshanda kwakawanda.
Nyanzvi munyaya dzechikafu yevakambotungamira sangano reChristian Care vaForbes Matonga vari parunhare neStudio 7 vari kwaMurehwa. Bato reCitizens Coalition for Change nhasi raita mabiko ekupemberera kukunda musarudzo yemabyelection kwenhengo yaro vari mumiriri weGlenora muparamende waWellington Chikombo. Mabiko aya akanga akarongwa kuitwa svondo rapera, asi mukuru wemapurisa mudunhu reHarare South Chief Superintendent Majojo vakarambidza urongwa uhu vachiti vaChikombo nebato ravo vakanga vasina kugutsa chikamu 7 chemutemo weMaintenance of Peace and Order Act Chapter 11.23. Tabata vakafanobata chigaro chemutevedzero wemutauriri weCCC vaGift Ostalos Siziva kuti tinzwe kuti zvafamba sei kumabiko.
Tapamba muche taita chirongwa chedu chevictory celebration, muchiziva kuti sebato itsva varopa new culture ndeyekuti tinocelebrata vanhu vanotivhotera tichitenda vanhu nekuparura hwaro yekuti tinofamba sei every constituency yatakavhoterwa, nekuti isusu tinoremekedza dhivhota, nekuti ndo vakati timuzira munoziva maomero akakaita zvinhu. Democratic movement iri under attack and assault, vanhu vakamira vakativhotera. Saka were doing thank you rally, tichivatenda nekumira kwavakaita vachitivhotera vachitsigira Citizens Coalition for Change, vachitsigira vachamisa. Saka tanga tichiparura hwaro hwekuti tinofamba sei muGlenora in terms of our council program, and then nekuti kuparamendi tichiita sekutimira zvido zvevanhu nekugadzira kuti tiende mberi kuti nyika iite shanduko, an absolute change.
Tinoona kuti svondo rapera makambeve marambidzwa kuita musangano uyu nemapurisa, chii chazoita kuti mupiwe mvumo rwendo runo?
Chataona ndozvatataura tiri kurani kuti mapurisa anenge achida kushandiswa nezanu, chiri chinhu chatisingatarisiri, nekuti mapurisa ndeenyika. Isu tinoremekedza mutemo, tinoremekedza mapurisa, tinoremekedza masoja, tinoremekedza intelligence organization, tinoremekedza nekuti isusu direction yatiri kutora sepati itsva ndeyekuti isu tinofanira kurespekta mastate institutions nekushanda kuti nyika inoiende mberi. Mapurisa haafaniri kuti apindire munyaya dzemapato.
Zvii zvikuruwo zvamungati zvataurwa neutungamiri hwanga huripo pamusangano wenyu?
Tataura nyaya yekuti mwedzi watapinda umwedzi weheroes, isu tinoremekedza magamba akapira nyika, tinoremekedza deliberation struggle. Saka tavachitaura nyaya yekuti tinofamba sei setripc kuti tiremekedze, nekuti kana tapinda muhurumende yavachamisa tinokontinua nedelicas of deliberation struggle.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzero wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mumiriri wekuwadza naEast mudare reParamende vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubato reCitizens Coalition for Change vaCharlton Wende Vati mapurisa arambidza musangano wavo wekusangana nevagari vemunharaunda yavo vachizivisana mamiriro ezvinhu vanga uchifanirwa kuitwa nhasi. Vachinyora padande mutande reTwitter vahwende vati mapurisa akambenga ava pamvumo yekuti vaenderere mberi nemusangano uyu asi azouvhara mushure mekunge anzwa kuti mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vachange varipo pamusangano uyu. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Nemusi wemuvhuro vana veZimbabwe vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akafira kusunungura nyika reHeroes Day. Mukutarisa nezvekukosha kwezuva iri, taita hurukuro nevemamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti tinzwewo maonero avo pamusoro pezuva iri. Totanga nekunzwa kubva kumutauriri webato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vamadhok Chivasa.
Tinoti zuva rokupemberera magamba izuva rakakoshera isusu sebato reNCA, izuva ratofunga kuti rakakosherawo vana vazhinji veZimbabwe nekuti tenge tichirangarira ushingi hwakaitwa nemagamba edu vachirwisa avo vanga vakatidzvanyirira kuti tinge takasununguka. Saka zuva iri izuva rakakosha pakuti kuti tinge takasununguka zvatiri zvakabva neushingi hwakaitwa nevamwe kusvika vazova vazhinji vavo varasikirwa noupenyu hwavo kuti tizonge takasununguka senyika. Saka zvakakosha kuti tinge tichirangarira upenyu hwevanhu vakadaro vakaita kuti tinge takasununguka uye kuti tinge tiri patiri iye zvino senyika yeZimbabwe.
Kune vamwe vari kuti chinangwa chakafirwa nevana veZimbabwe vari kurangarirwa nemuvhuro chave kurasika nekuti nyika ichateveri nyaya dzegusa ruzhinji, kusununguka kwevanhu kwave kushoma nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamunotaurawo pamusoro pemashoko iwa?
Zvekuti pane vamwe vanenge vachitaura kuti pachine udzvanyiriri huripo uye pana vamwe vanenge vasina kusununguka, ndofunga isiyo nhau inofanira kuvira kuti tinge tichirega kupemberera zuva remagamba. Kana pane zvinenge zvichinetsa zvinenge zvichida kunzokodzeredza vanhu dzinge dzichigadziriswa, zvinenge zvichida kugadziriswa izvozvo ndizvo zvinofanira kugadziriswa kuti kana pane kodzero dziri kutsigirwa dzinge dzichigadzirwa. Asi kuti kushayikwa kwekodzero kana kuti kushayiku zvingave zvichikanganiswa hazizvo zvinofanira kuita kuti tinge tisingapemberi magamba edu. Ndokunga chakakosha chinofanira kuti vateereri vazive ndechekuti chatoda senyika yeZimbabwe ndechekuti kunyange isusu sebato reNCA nemamwe opposition political parties tiri opposition, asi pane mazuva ekuti akafanana newayo kupomberera magamba edu kana kuti independence, mazuva atofanira kupemberera senyika tomboisa paside zvepolitics zvematongerwo enyika.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reNCA vamadhok Chivasa vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tabatawo mutauriri webato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora vaWitness Dube.
Bato reMDC rinofara chose kuti tiri kupemberera nguva ino yemaheroes edu, makamba edu akatirwira kuti tinge tichibuda muutapwa hwevapfambe pfumbi vakatora zvombo vakabuda munyika vakanouya vamagamba enyika. Zvinofadza zvikuru kuti takazviitira izvozvo tiri vana veZimbabwe takabatana. Chatinokurudzira ndechekuti vari muhurumende vari kutitonga vanofanira kugara vachiziva zvakafira vana veZimbabwe vakawanda nenguva yehondo. Vanotinoti mahero iwavo vamwe vacho vakazopindawo muZimbabwe itsva. Nekuti kana tikasazadzikisa chishuviro chavo chavakaita kuti vaite magamba, tinenge takufanana nevatengesi vaivatengesa nenguva yehondo. Vaivatengesa kuti vasagone kuita chishuviro chavo chekuti tinge tiri vana veZimbabwe vakasununguka.
Tinoonawo kuti zuva iri riri kuuya panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya, zvinhu zvichinzi zvatanga kusanyatsogadzikana munyika nenyaya dzemhirizhonga nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataurawo sebato?
Hazvipi chimiro chakanaka chekuti panguva dzese patinoita maelections kunoita mhirizhonga, nyika inoita kusagadzikana, nekuti izvozvo zvinoratidza kuti hatisi kuita zvinhu zvedu tiine pfungwa yekuti tinge tichivaka tichienderera mberi kubva kwatakasiyiwa nemagamba edu. Saka sevana veZimbabwe tinofanira kuti tinge tichibatana, tinge tichishanda pamwe chete, tinge tichizadzikisa zvese zvavakatitangira nebasa guru ravakaita. Ndoo kuti nyika ibudirire, ndoo kuti tinge tiri vanhu vanopa ruremekedzo rakakwana kumagamba enyika.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vari parunare neStudio 7. Teererai zvakare mangwana apo tichaenderera mberi nehurukuro dzedu nemapato akasiyana-siyana kusanganisira bato rezanuPF tichitarisa pamusoro pezuva remagamba. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti China haifanirwe kusungirira nhaurirano dzepasi rose dzakakosha dzakaita sedzekushanduka kwemamiriro ekunze mushure mekunge Beijing yadimura kutaudzana neWashington mukutsividza kushanya kwemutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi kuTaiwan mukutanga kwesvondo rino. VaBlinken vaudza vatori venhau vari kuManila nhasi kuti America yakanangana nekuderedza kusawirirana uko kwakwira kubva China yatanga gadziriro yehondo kumahombekombe kweTaiwan uye kutora mamwe matanho ekutsividza. Rwendo rwaamai Pelosi kuchitsuwa chinozvitonga cheTaiwan rwakatsamwisa China, iyo inoti Taiwan chitsuwa chayo chaichatora nechisimba kana zvichibvira. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tiri kutarisa nyaya yekucherechedzwa kwevhiki rekuyamwisa vana mukaka iro riri kucherechedzwa pasi rose nemunyika kubva nemuvhuro kusvika nesvondo mangwana. Chinangwa cheurongwa uhu ndechekuzadzisa utano hwakanaka hwevana kuburikidza nekuva panguva inokodzera yekuti vayamwe mukaka waamai panguva iyo madzimai akawanda ari kukurumidza kubvisa vana pazamu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Bazi rezveutano rinoti madzimai ari kuyamwisa vana ari kudzikira munyika. Regai tinzwe kubva kune madzimai akasiyana-siyana vachitaura pamusoro pekuyamwisa vana.
Mazita rangu ndinonzi Francisca Svanda kana kuti Mike Joy. Maonero andinoita nyaya yokuyamwisa vana is that I think it depends person to person. I think nyaya yanyanyotaurwa stereki yekuti some of us pakuyamwisa tinenge takakonewa because of several reasons, like isinda kunzi mukaka wangu haubude, and because of that andinokwanisa kuyamwisa, and I actually thought kuti arimemba ndichifunga kuti pamwe vana wangu they turn out bad because ndakakonewa kuyamwisa, but my children are nice and healthy. And like I said, also, I just made sure that my children get everything and supplemented their nutrients. When a formula plus, and they turned out okay. So I think it depends. kuti uchinguwa rekezo jamsa mwana pachu wo mesho wa mupa fortified formula plus diet yake unyasi mesho wa very rich. I think it's possible kuti mwana nangono zase usayamu iskwa because ndaka jihita eni pakati ito wangiri.
Regai tinswe kufakuna mai Maria Mubonani vanoti ivo vaka yamuisa vanavavo vese.
Sinema na 6 vese vaka yamu. Kutanga kaya ma 2 years, 3 months. Achiyama. Taka kura chukuri kwa kufuwa. Na wanufano kuyama mkaka wa mai. So takule shakanaka. Uya sabati kune shumere shaka wanda wanda. Nakaona shikiba therane kuti mpanewa wapana kano wanda. Wandaka mbota mbutika na ene kuwara wara. Nesu wangu wangu rerai. Saka mjongo kumutila matimai. Uye chiki kema suwano. Kuti kava ya miseva na banyatu uyama mkaka wana mai. Kutuwa tuwa 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 Mkuti mafono laya. Shaka sungwewe esheno. Saka vima suwano hawa. Shada kuyangiwa. Minu kutipitia taereka na kutipidi. Pati wakati ukuosha kumwana. Kutakune shakana.
Mzuwa osha kare kufa kuna amai Zanza Moyo. Varima Harare.
Kuyangu isa mwana mkaka wana. Ikuwa karnaka. Chaka kura jizo. Chie kutanga. Mwanaka ya mwa mkaka wana. Iba kishuno waka ukama. Paka atipi mwana na amai. Nisa kuchono wachimunu wese, chero akamudara, akadi, akadi, akangopinda mudambuti. Wachokuta angabu chema kutumaiwe, wasi ndiye muna, akagara aripo, ari, ntupa anenga angu tambura, maindu wangu ya vachishukupa mkaka, vachibi. Saka shunova kwa ukama, pakatipa maine mwana. Plus, kuyamuisa mkaka, kuno batra wachimwana, ave nechikafu, chakachena, kujika kwa kanaka. Shumwe shuma botora, shumwe piru, wavana mkaka, shumwe shine jina, mwanozo vese raita, mudu mpo, changa shumwe shumwe. Plus, chero shumwe shikafu, shumwe wavana, shisiri mkaka. Shine mwa matoxins, kutumwa nano pese raji, binupa shumwe shumwe, shisinga itike, kumunwe sera raki. Saka mwanano pangu, mkaka wamai, nuchimbu waka gara waka sikuwa na mwana. Chinzi wakaringana ne mwana unoenderana ne mwana ne utano wake ne zera rake.
Topedzisira nekunzwa kubva kuna amai Moyo vari ku South Africa.
Makadi makadi muri Zimbabwe nevose vakateerera ari kutaura ndii amai Moyo ndiri ku South Africa ku Pretoria. Ndinoda kukurudzira vana amai sezvo kumwisa mwana mukaka inonzi breastfeeding mukaka wedu watakapuwa naMwari uyu kwakanaka zvisingaiti zvakanakisa nokuti izvoni mukaka uyu tinouwana mahara hautengwi 1 2 mukaka uyu unongogara ungori zvaungori izvozvo hauna kuti uchapisa hauna kuti uchatonhora hauna kuti uchakora hauna kuti uchashata oro uchadunga saka naizvozvo ndinoti vana amai ngatimwisei vana vedu kubva achizvarwa paya mwana ngaamwe mukaka waamai vake musaita zvemabhodhoro kuwisa mwana hakurwadzi uye kunofadza uchimwisa mwana wako ngatimwisei vana vedu mukaka yemuzamwe yakakosha sebreastfeeding week ino tinoti vana amai vose ngatimwisei mwana ini ndakamurumura manje manje I think ndakaita 1 year 8 months ndichimumwisa ndakazomubvisa hangu wanga akunyaya kundiruma ndikati aiwa wakura ndopa ndakazomubvisa asi vana vangu vose ndinovamwisa mukaka yemizamo iyo yemabhodhoro iyo tinongozoisawo kana uchizoshandi zvine bati ngatikurudzirei kumwisa vana mukaka yedu yemuzamo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, iye zvinotokupai chirongwa, our lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nava Oliver Muregerera, chizvarwa chemhuri yevashona iri muKenya, tichitarisa nezvemukana wekuvhota kekutanga wakapiwa kumhuri yevashona nehurumende yeKenya, muchine mekupiwa kwavo magwaro ekuti vave zvizvarwa zvenyika iyi.
Urongwa ndo uripo hwerema election ari kuitwa musi wa 9 August musi wechipiri. Ndinodaira kuti iye zvinezvi mhuri yemashona iri wakapuwa magwaro yekuti vagare mukati menyika ino ndo kutanga kwavo kuti vatange kuvhota ndo first time yavo kuti vatange kuvhota. Ndodaira kuti chinhu chafadza zvakanyanya mukati memhuri yemashona vari vatanga kuva vagari vemuno kuti vatange kuvhota munomu vachipinda musarudzo dziri kuitwa idzi.
Muri kunzwa sei kuti mayako kwanisa kunge muchiwana kodzero dzakaenzana nezvimwe zvishara zvemukenya zvagara zvichivhota?
Ndinodaira kuti chinhu chatambirwa nemhuri yemashona vari vagari vemuno mukenya vachitambira nerufaro rukuru kwazvo, nekuti chinhu chatisingafungidzirwi kuti chingaitikeba kubva mudambudziko rakabatwa kwemakore akawanda vanhu vachitambudzika vari muno. Zvinova kukwanisawo kuva nerusununguko rwokusarudza vanhu vanokwanisawo kuvachengetedza nekukwanisa kuva nevanhu vanokwanisa kuti vanotambira zvichemo zvavo nekunzwa kuti vangakwanisawo kuti vavabatsire. Kubva ipapo zvaratidzira kuti pave nerusununguko kumhuri yese yemashona vagari vari vagari vaakugara muno.
Pane vamwe here vemhuri yevashona vari kupindawo mukukwikwidza ikoku kuri kuitwa musarudzo, tichiona kuti mava nemikana iyoyi?
Iye zvine izvi pachipedyo kuti pawanikwe vanokwanisa kupinda mukati mekukwikwidzana musarudzo iyoyi, nekuda kwokuti tangobva mukupiwa magwaro ekuva vagari vemuno. Zvino nguva yacho ikipfupi, iye zvine izvi tine tarisiro yekuti izvo mhuri yemashona yese yevana vakabarirwa munomu vari pazvikoro iye zvino, Mwari anenge ari kutinzwa, nekuti tine nhamba huru kwazvo yakwanisa kupasa, iri kupasa muzvikoro. Zvino tiri kuona kuti pane tariro kuti pakukwidzano dzichauya pachazovawo nevedu vana vachakwanisa kupindawo mukukwidzano idzodzo kuti vakwanise kumirawo kutsvaka zvituru zvinenge zviriko zvakazvi zvakafanirwa anenge achikwanisa.
Pachine vamwe here mhuri dzevashona vasati vagadzirirwa magwaro avo ekugara mukenya?
Mhuri yemashona todaira kuti tese takwanisa kuwana magwaro.
Tichitarisa magariro amakaita, zvii zvikuru zvamungati zvanyanyoshanduka kubva pamawaniswa magwaro?
Tinodaira kuti zvinhu zvanyanya kushanduka zvikuru ndezvekuti zvopave nerusununguko rwokuti ruzhinji rwemhuri yemashona igere muno vakukwanisawo vakatangisa kuvhurawo mabhizinesi avo, nekuti vakwanisawo kuvhura maakaunts avo emumabhengi, nevamwe vari kukwanisawo kuenda kunokwereta dzimari dzekuti vavhure mabhizinesi avo nekuti vaseenze. Zvino rusununguko rwo ndo kwaratidza kuchinja zvikuru paupenyu.
Totarisa kunyaya iyoyi yesarudzo, tinomboona sarudzo munguva dzekutsvaga rutsigiro pachimboitawo zvinanamhiri zvonga nezvimwe. Zvinhu zvamuri kusanganawo nazvo here mudunhu ramugere?
Mudunhu ratigere hatisati tanetarisiro yekuti mungave nemhiri zhonga. Kazhinji kacho mhiri zhonga dzinowanzoitika mumaguta makuru anofanana neNairobi nemamwe maguta anoteera acho ndo anonyakuta mhiri zhonga. Asi mumaguta atigere aya eCentral Province kunyanyanyanya hatisati tambosangana nezvinhu zvakafanana naizvozvo, kana kutisangana nenjodzi yekuti mumwe wedu akuvatswa mukati menyaya dzakafanana naizvozvo.
Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe vakateerera pane inonguva?
Chikuru ndechekuti tinotenda kunyanya kuna vapurezidhendi Mnangagwa, nekuti vakagona kutitsigira nekuziva kuti tibvewo mukati medambudziko iri. Vakasvika munyika ino vakasvika vakasvikotsinhirawo kwakatenda zvikuru kuna vapurezidhendi Kenyatta vemuno nebasa ravakaita rekutipawo matsamba kuti tive nerusununguko. Tinovatenda vapurezidhendi vedu vaMnangagwa nebasa iroro ravakabata, vachiziva kuti vana vevhu vakabva munyika imomomo, asi zvisiri zvekuti izvo sandiropa reZimbabwe, iropa reZimbabwe, asi vakakwanisa kutsigira kuti zvinhu zvacho zvifambe nenzira yakanaka, zvedu zvakafambawo nenzira yakanaka. Saka tiri kuvatenda zvikuru. Saka kana tinotaurira mhuri yeruzhinji rweZimbabwe kuti kwese nevese vanobuda kunze kwenyika, vanenge vari kunze kwenyika, tishambadze nyika yeZimbabwe. Ngatiitei kuti nyika yeZimbabwe iwe nembiri yakanaka yekuonekwa kuti vevanhu vakadzikama, vanhu vanonzwisisa.
Manga makateerera kuna vaOliver Muregerera, chizvarwa chemhuri yevashona iri muKenya, vari parunare kwakare kuKenya neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mumitambo yatambwa nhasi, chikwata chenhabvu cheBournemouth chinotambirwa nechizvarwa cheZimbabwe Jordan Zemura chatanga makwikwi ePremier League zvinofadza, mushure mekurova chimwe chikwata chine chizvarwa cheZimbabwe cheAston Villa 2-0. anokuoneka ene mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC ndokusiyai mwina ntungamili Nkomo.
Kuzika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 6 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Obe intshantsho ekulobeni imidlalo yokulingisa njalo engumholi weAmakhosi Theatre uKhonti Mhlanga ubekiwe namuhla. Inhlanganiso yeFuseNet ithi uZulu wemaphandleni uthwele nzima ngendlala ngenxa yokutshabalala komnotho. Silodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leRumba elelindo kuhle Express Benda. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Obe intshantsho ekulobeni imidlalo yokulingisa njalo engumkhokheli weAmakhosi Theatre uKhonti Mhlanga ungcwatshiwe namuhla. UMhlanga obhubhe ngomvulo ubekwe esigabeni seShabula eMachaya Ward eLupane lapho okulele khona abazali bakhe. Ubhubhe seleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lane 64. Abanye elupane laselizweni jikelele bakhala ngokuthi kungani uMhlanga engaphiwanga inhlonipho yeqhawe lesizwe. Sixoxele omunye obesemngcwabeni namuhla uMnumzana Vumani Ndlovu.
Uqhutshwe kahle ngendlela elenhlonipho njalo lesizotha. Bebekhona abantu abasuke endaweni ezithiyeneyo. Abelupane abasuka koBulawayo abasuka eSozeli nabameli ingadi ezithiyeneyo uqhutshwe kuhle kakhulu abantu bebambisene sebenza ngokosiko langokuhlonipha okukhulu kazi kakhulu.
Lina njengabantu belupane lingathi lilahlekelwe kanganani ngokutshona kwakhe?
Kuthe kuzwakala ukuthi ubaba uKhonti Mhlanga usedlule emhlabeni, iningi labantu belupane lihlela tho ukuthi iqhawe silahlekelwe, iqhawe yathele lupane kuphela, yathele eMathebeleland kuphela, yathele eZimbabwe njalo kuphela kodwa lomhlaba nje jikelele. So abantu bahle bamnika lobo buqhawe. Kuthe kuzwakala ukuthi hathi uhulumende kamphanga lutho nje ngaphandle kokumncedisa ngendleko zokumbeka. Abantu akubamangalisanga lokho ngokubana ube ngumuntu obengachayi nja efihla ngomphini kulokho akucabangayo, lalokho akunakanayo, lalokho akusolayo. Ubesola izinto ezimbi ubaba uMhlanga ezenziwa nguhulumende, ezenziwa langubani ongabe ekhokhela kuzigaba ezithize. So bekungakusimangalisanga ukuthi kazange wakuthiwa lobo buqhawe. Thina njengesizwe seMathebeleland kakhulu engizasikhulumela, silahlekelwe kakhulu ngumthapho olwazi, salahlekelwa kakhulu ngumthapho wamasiko, salahlekelwa kakhulu ngumuntu obecebisa kwezengqubekela phambili ezigabeni. Ilupane ilahlekelwe umkhokheli olesizotha, umkhokheli obeyifake esiqongweni esithize zwekazi leAfrika eZimbabwe kuzwe leZimbabwe njalo.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Inhlanganiso ehlaziya umumo wendlala emhlabeni jikelele iFuseNet ithi ukuwa kwedola leZimbabwe kanye lokuthengiswa kwezinto ngedola leMelika sokubangele ukuthi indlala ihlasele ngamandla emaphandleni. Ngokunjalo ithi abantu abanengi sebephila ngokuthengisa izifuyo ukuze bathole imali. Abangelayo imali bavikwa sebethengiselana ngokutshintshana izinto okwakusenziwa endulo lapho abalezifuyo abatshintshana khona lalabo abalokudla. Sixoxele sakhamuzi sakombimba ePlumtree umnumzana Moki Ncube.
Esikubona lapha lonyaka kunzima, shua kunzima. Indlala inengi sibili kakhulu lezulu lasilahlisa sibili. Kodwa okukakhulu okunye kwagcina kusilahlisa asizange sithole i-top dressing i-fertilizer leyana emhlophe. Yikho kwasibulalayo kakhulu okokuthi kwesinye isikhathi sasizathola khonoko okuncane. Hhayi indlala mpela ibhokile abaningi mpela hhayi. Abele sokunzima sokunzima kunzima sibili okunye okumangalisayo asikwazi ukuthi njengoba sicabangela ukuthi izulu lizakuna ngabo October November December silime ukuthi kuzaze ngoba ukudla esikukhangeleke ukuthi maybe imali nekahle maybe siyaze siye kudla ngabo February March angazi ukuthi kuyaba kunini siyaba sesiphethe ngani khonapho akunzima sure.
Abezitolo khona ngapho emakhaya bakhona yini abalokhe belamukela idola leZimbabwe?
Lapha emakhaya khona lokhu kuthiwa idola leZimbabwe vele kasikwazi lokukwazi vele asikhulumi ngakho ngoba umuntu avele akula muntu obonakale kuthwele vele izitolo kabakhulumi ngakho lokhu engihambile izitolo zonke zenezankaze ngibona umuntu impela othenga ngakho njalo hayi kabakwamukeli. Ngibine nje ngibona into okuthiwa ngamadola eZimbabwe ngisetown last week ngibona mpela kuphunga kutshintshwana ngibona imali yakhona inengi hayi lapha ekhaya mpela hayi kakukho.
Ungathi bakhona yini asebethanyelile konke eziphaleni asebelala ngendlala?
Abaningi sibili abanye mpela vele ikati selizilalela nje eziko akusabaswa wona umlilo. Kunzima ntunga lapha eZimbabwe lapha kunzima mpela indlala emakhaya lapha kumzima othi udlile nje udla kayi-one bekusanceda okwamajodonyana kwangikhona kade kukhona hayi lakho ngazathi kubona angazathi kumbeni indlala isihlasele kuhle kuzibolele masinya abaye manje behle bekupheke kunjalo ngoba kungalayo yona iplani ngoba kwakuke kwawabhitshana khona okwamajodonyana kodwa ke babalwa abalakho bebebalwa sibili abalakho abaningi hhaka abakwazi khonokho ngoba yinto kade ingathi iyasiza amalanganyana lansamiyo manje anti amajodo akathesi vele kafiki kathesi ma ngakutshela mebe abantu abalamajodo babili bathathu akunzima sibili asikwazi ukuthi abantwana lapha sizabaphani ntunga.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Uhulumeni abadabuka eZimbabwe asebeleminyaka leminyaka behlala kwele Kenya bengela maphepha bazavota okwakuqala empilweni zabo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga ePhalamende ngolwesibili ngemva kokuphiwa amaphepha obuzwe i-citizenship nguhulumende walelo lizwe. Abantu laba ngabohlobo lwesishona abahamba kwele Kenya ngevangeli ngomnyaka ka-1959 bahle bazihlalela kwele Kenya. Eminyakeni yonke le abanengi okugoqela izizukulwane zabahamba kuqala bebengela maphepha baze bawaphiwa nyakenye. Aba inkulungwane bazavota ngolwesibili. Sixoxele omunye wabo unkosikazi Grace Sibanda.
Siyathaba kakhulu ngokuthi athethe sesithukulekile sikwanisa ukuvula ibhenki kwanza kuyavota into athi singalayo singalama idea kula into yonke yonke umntu uzayenza nomugula ibhizinesi athi ngakhozi uvule akula into athi ikwanisa
luqakatheke kanganani egini lolu khetho
aqakathekile kakhulu futhi lapho ade sikhona siya yikho lokho esiyikho lapho esavela khona lathi sokusingile
nxa lisiyavota kuyini kahle kahle esingathi ngama-issues elizaba liwakhangela
ukhona ngapho sesihambe kuvoteni
ye ekuvoteni ngoba siyazi nxa abantu bevota abanye babekhangela ukuthi umnotho umi njani kule misebenzi yini into ezinjalo then basebedicide ukuthi bavotela ngalina kuyini okuqakathekileyo kini elizahamba lakho kusezinhliziyweni lisiyavota
thina siyavota ngupetoni nalo muntu esiyamkhetha gcina abantu kuhle isayidi lemisebenzi isayidi lemali abantu ukudla ukuthi ngeza khonsa ukuthi ekuthisa izinto kunalapho ngoku esihamba khetha sinekhona lapho
ekhaya khona eZimbabwe lisahamba yini kumbe kudala lacina ngizwa lokho elikhuluma isiNdebele nje
mina ngazalelwa lapha so ngukuthi uphela sakhula ngikhaya sikhuluma isiNdebele kodwa asisakwazi yangizwa ngiyagagasa notinhlobo soluluningi so ngupho nguzama ngikhonimza ngigagasagagasa
kuqakatheke kanganani ukuthi lilulondolozo ulimi lwesiNdebele khona ngapho lani
aliqakathekile ngokuthi ngapha lawa amaNdebele maningi amashona lawo maningi so siyakhulumisa ishona siyakhulumisa iNdebele sonke
unkosikazi Grace Spanda ngodabuka eZimbabwe oseyisizalwane sakwele Kenya siye kuhlelo lwabesifazana
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga namhlanje sixoxa lesiphathamandla sogatshalwa abatsha kubandla leCitizens Coalition for Change wobulawayo unkosazana Memory Ndlovu sicubungula udaba lokubhalisela ukuvota
Inhlelo esiziqhubayo kuba khuthaza ontanga ukuthi bakhone ukuya register ukuba landa lapha abahlala khona nge constituency kube amakhombi abahambisayo ukuya register efamona ngoba abanye uzathola ukuthi uyabengenelisi engelayo yona imali yokuthi agade esuka lapha ahlala khona eseya efamona so uhlelo esilalo ngelokulanda ontanga lapha abahlala khona endaweni zabo sihambe labo boyo register ukuvota yebo abantu bayabuya ngo ningi babo kodwa nje kwesinye isikhathi njengoba ngeke ngathi ukuthi abanye uzathola ukuthi iphutha inkinga yakhaya belayo ukuthi uyabe ngela birth certificate loba isithupha engazi ukuthi kumele aqonde nga so laba abanjalo siyabasiza ukuthi bathole usizo lokubana babe lezithupha kumbe ibirth certificate labo babe lelungile labo lokuvota lapho sizavota khona ngo-2023 phathisa njalo labangela ama ID siyenelise ukuthi sibancedise lapho esikhona
Abesifazana abatsha labo bakhuthele yini ukuthi bebhalisele ukuvota
Yebo bakhuthele abesifazane labo bayaphathisa sibili ehlelweni lethu lolo lokuregister ukuvota kuyajabulisa kakhulu sibili hayi kancane basukumela phezulu
Ungaziqamba inhlelo eliziqhubayo kahle kahle ukuthi yiziphi liqopha abebandla lesisisi kuphela kumbe likhuluma labo bonke onta
Sikhuluma labo ezitaradeni abanye sibalanda endaweni lapho esazi khona ukuthi kubuthana ontanga kakhulu indawo ezinjengakubo Harden and Sly kobulawayo laphana siyazi ukuthi ontanga bayakuthanda kakhulu yikho apho abathenga khona impahla yikho apho abahlangana khona nxa besiya ezikolo kumbe sebetshayisile ezikolo kumbe bengabangane nje lakubo City Hall yikho apho esihamba khona nje silanda indawo lapho okugcwala khona ontanga abanye yibona bake abazisebenzayo uthole ukuthi ngumuntu yabezithengisela nje lo msika wakhe ethengisa amatomatisi DC siyabakhuthaza labo bombana sibalande la esimtshele ukubana nxaye labanye bakhe babuye babuthane babe liqembu bese siyabaphathisa ke ukurejista ukuvota kumbe nxakula labo laba abalohlupho lwezithupha kumbe ama-birth certificate senza ngokunjalo lasezinkonzweni lakho siyahamba siyokhuluma-ke lama-youth leaders akhonale-ke ezinkonzweni ukubana nxa bekhona abafuna ukuphathiswa ngokuyarejista ukuvota kabahambe kumbe bebakhuthaze labo khona ngale ezinkonzweni ukubana lilungelo labo ukubana bavote. Asikhethile ukuthi umuntu ngwebandla liphi, wonke umuntu nje siyakhuthaza ukuthi umuntu wonke abe registered ukuvota, siyancedisa wonke umuntu. Njalo okunye nje sibalanda ezitolo emalokishini ngoba siyazi ukuthi bayathanda ukuhlala emabhoku store ontanga, yikho apho abakuthanda khona benatha njengabantu abahlupheke kakhulu elizweni kathe sontanga, bayaswela into zokwenza. So sibalanda endaweni ezinjalo ukuthi sibakhuthaza ukubana betshintshe ikusasa labo ngoba nxa bona bengas kumelanga phezulu kuzasukuma ubani ngoba kulilungele labo ngoba ikusasa lengeyethu esizama ukuyilungisisa hayi omunye umuntu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Memory Ndlovu, isiphathamandla sogatsha lwabatsha kwinhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ngoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Elingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Abel Khumalo ohlala kwele South Africa. Sihlaziya udaba lokubana ukuhlukuluzwa kwabavela eZimbabwe kuthiwa kuyaqansa, kubotshwa abanengi ezitaladeni abangela maphepha. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni Chris, unjani?
Sizwa kuthiwa umumo mubi kakhulu khona ngapho kwele South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho. Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Yeah Chris, into eyenzakalayo ukuthi kulale igroup othiwa iDudula le iyahamba ema-restaurant nakwezinye indawo la okunamashopu neminye imisebenzi nje behamba bekhipha abantu especially abeZimbabwe besithi kufanele babuyele kubeZimbabwe. They are singling out only abantu beZimbabwe. Nde sibone na izolo uminister we-Home Affairs esithi amaZimbabwe kufanele abuyele kubo noma kanjani, vele abasafuni umuntu weZimbabwe eSouth Africa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube la khona lokhu okwenzakalayo? Kungaba lezombangazo yini?
Ngokubona kwami inzondo nje evela kuminister of home affairs, since ngaba lana eSouth Africa angaze ngibone umuntu okukhuluma kabi every day nje maye address ukukhuluma abantu beZimbabwe. Angazi ukuthi yini embi enkulu ngoba nje anything engenzakala vele uvela aqala ukukhuluma ukuthi abantu beZimbabwe kima Zimbabwe. So angazi ukuthi kungabe kubangelwa yini ukuthi abe nenzondo enkulu kanga.
Wona umumo wezomsebenzi unjani? Sizwa kuthiwa abaningi abavela eZimbabwe kabasasebenzi. Kuliqiniso yini lokhu njalo kuhamba njani?
Umumo womsebenzi mubi Chris, mubi nje ngoba abantu abaningi abasebenza ema-restaurant nemashopu abasasebenzi bangenela abantu bedudula babakhipha imisebenzi. Nakuhlangothi lwama-trucks, ama-drivers amaningi, amanye amakhampani amaningi ngale eDurban onwa ngalaba ama-Indians. Ngibone ngathi asevalile amanye amakhampani asemisile abanye abasebenzi. ngoba bebuye eZimbabwe ngoba bayavala ama freeway lapha besithi abafuna abantu beZimbabwe. So manje bathi bayafuna ukungena ku security industry ngoba yena amaZimbabwe namanengi. So amaZimbabwe amanengi aku ma restaurants nezitolo naku security industry. So sebeqedile ngezitolo manje bangena kuphi? Ema restaurant la ku security industry ngale ma trucking vele abantu abaningi bamiswe imisebenzi. So hayi kubi Chris, kubi angazi ngoba nendaba yethu yama ZEP le ama permits bayipostpone li high court izophinda ingena mhla ka 5-6-7 October. So angazi outcome yakho ukuthi izoba kucele liphi kodwa yena uminister of home affairs wayeshilo wathi mabe babeyiluzile icase bazolandela okuyabe kushiwo yi-high court. So silindile kodwa kuselathemba nje sesiqala ukuzibopha impahla zethu sithumele ekhaya kwenzela ukuthi nje ma efika udisemba singenalutho la ngoba nabo bayasonga la abantu bathi come January kuzobe kufiwa.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli, ngibonga ngethuba engiliphiweyo ngu-Chris Gande ne-Studio 7 ngisithi asisebenzeleni ekhaya kubi la siboneni ukuthi kusiyofika uDisemba sesithethe zonke into zethu sasihambise ekhaya ngoba kunathemba lapha nesimo somnotho salapha e-South Africa sithembisi. Hayi akusenalutho lapha e-South Africa. Ngiyabonga.
Hello ke ngumnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namuhla. ZPC Kariba 4 Bulawayo City 1. Umdlalo wehlukaniswe ama penalties. Iwawa yona ishaye iCranbourne Bullets nge 8-7 okungumdlalo lawo ongene kuma penalties. ZPC Kariba le Wawa sezingenile ku first round yalinkezo. Siziqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lelindokuhle Express Band liphethe idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi indla beyiphika. Lateleli lilengoma ezisishiyanga lombili. Nango umholi weqembu uLawrence Sanonoza Moyo.
Ngokuzalwa ngidabuka ePlumtree esigabeni saseKhalanyoni. Iqembu lethu lisungulwe eminyakeni ka-2012 kodwa size sayenelisa ukuthi sikhiphe idlalade lethu lokuqala eminyakeni ka-2019. Idlalade libizwa ngoChilamba Budziwa. Kwathi ke eminyakeni ka-2020 savela njalo ngoDihole. Kwathi ke ngomnyakeni ka-2021 savela njalo ngondlabe iphika.
Ingoma ezikuleli dlalante zigoqela ethi ngiyamukeleni midzimo yangu unolila kanye lethi amaqhawe.
Sinabonga ngani amaqhawe akhethe madodo. Sidlala ingoma nje kunje kunje nje kungenxa yayo. Kufanele sihlale hlale. Sinabahlabeleli sibakhumbule.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bakhululekile ke ukuthi baxhumane nathi kunombolo ezilandelayo 0780849045, khona enye njalo 0655622998. Cela lisebenzise ikhodi yase South Africa. Kati ke siyatholakala njalo emakhasini alandelayo kuFacebook, uyangena usearche Lindokuhle Express Band. Siyatholakala njalo nakuWhatsApp, uma ngabe ufisa ukuzohlanganela lathi ukhululekile ungaWhatsApp kuzonele izinombolo esiqeda ukuzidlulisa. Siyatholakala njalo nakuYouTube.
Abalandeli ubatshiyela waphamashe
siliqembu iLindokuhle Express Band, sikhululekile kakhulu. Ma ngabe unomshado, sikhona for ukuzonandisa. Kuyenzeka uvula indlu, uvula isitolo, uvula umuzi, konke nje ongabe kudinga umdanso, iqembu likhona. Uyasithola kunombolo 0780849045. Ngiyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uLawrence Sanonoza Moyo leqembu lakhe leLindokuhle Express Band ngale.
Wekatheni unya opasi fanu kasele phambili kasele mvuva sijabulisa abantu ngengoma.
Lindokuhle Express Band behlabela ke kamnandi lapho bese iqibela uhlelo lwethu. Kodwa singake hlukani sikhangele imbiko elilobe ekhasini lethu leFacebook. Lina abalaleli likhuluma ngokutshona kukababa uConti Mhlanga silo Isabel Mlilo uthi wena rest in peace qhawe. Gulobani ke laphana pisa Spanda uthi wena our Matabele land will never be the same again. Ntombi kayise ngwenya ithini Ntombi uthi wena rest in peace qhawe. Kuzoba lo Loma Jackie Ncube Chuma elaye uthi rest in hero lala ngokuthula qhawe lesizwe. Athenjiwe kumbo twena lala ngoxolo qhawe. Then kuzoba lo Zandile Sibindi uthi yena lala ngokuthula Mhlanga uqedile owakho umsebenzi. Kuzoba lo banike laphana silo Gladisa Toyi Mazibuko uthi wena sleep well my big brother, well we are proud of your good work you did in our country Zimbabwe. Lala kahle enkosini. Hayi liyabezwa ke abanengi bayakhuluma lapho bathi hayi ubaba uConti Mhlanga ubeliqhawe lamampela. Unqatshiwe ke lamhlanje kibo elupane lathi ku Studio 7 sithi makalale ngokuthula. Siziphete ngebezihamba phambili. Inhlanganiso yeFusenet ithi uZulu wemaphandleni uthwele nzima ngendlala ngenxa yokuthabalala komnotho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.